Mbava haina zororo. Ikaona muraini mapinda mupurisa inongofungwa ndoo yaakutsvagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vanoziva kuti vakapamba vasikala zvisiri pamutemo. Vakangonzwa runyere kupe rwekuti vanhu voda kuungana vofunga kuti utsinye hwedu hwaakuexposwa. Saka vanoramba vachitya magungano edu, vanotya kutaurwa kwezita raJob Skala nekuti vanoziva vakamuisa mutorongo zvisiri pamutemo. Vanoziva vakamuvharira mutorongo zveutsinye zvisinei nemutemo. Vanoziva kuti munhu akavharirwa nenyaya yekumiririra Mobilizing Early. Pose pavanongonzwa zita rekuti Job Skala rataurwa havagatsikani. Saka vanoenderera mberi nekurambidza magungano edu ese ati kuronga. Mapurisa ekumasvingo vadzivira magungano anoita maviri muvhiki rimwe chete vachishandisa zvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuungana uko?
Iswa kwakaiswa mopa haina kuisirwa kuti mapurisa aishandise chombo chekurambidza kuungana kwevanhu. Panyaya yavanotaura yekuti magwaro edu haamite zvinodiwa nemopa, handizvo zvinenge zvichitarisirwa pamutemo. Panenge pachifanirwa kuti paitwe consultation kana vaona paine papesaniswa, vachitaurira vanhu pavapesanisa vogadzirisana kusvika gungano raenderera mberi, nenyaya yekuti magungano anokiliwa kare neconstitution.
Tiri kunzwa kuti mapurisa akurambidzai kuungana achiti vari kutyira kupararira kwekorera. Muri kuti nechikonzero ichocho?
Tataura nana dhokotera vari kumasvingo. Zviri kunzi masvingo makeses ekorera ari kutaurwa yaatadzise vanhu kuungana. Zvikoro kumasvingo zvakavhurwa, vana vari kudzidza, vari kuita magungano anodarika 1000 pachikoro chimwe chete. Gungano redu rarichitarisirwa kunzi ringe rine vanhu vane namba yakaita se 1500 mucommunity wall. Haringarambidzwe nekuda kwekorera. Tikatotarisa kune vanhu vari kuunganirana misangano yakasiyana siyana, machechi ari kuendera mberi achiungana. Saka kuti tiudzwe nyaya yekorera kungotsvagawo chekubata, kutsvaga uteremugati chaiko kwaakuitwa nemapurisa.